Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu, Gumiguri 4, 2019. Makateerera ku Studio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi.
Nama tatinazoko kukozino, takabatana, tichiwirirana, tichikurukura, tinadzana zvakaita nezvakanaka, tinosvika tese. Parasika tichimumirira, aiwa, wada nhakaye pekumirira, tifambe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vose vanofanirwa kutaurirana pamwe nekusavengana kuitira kuti munyika mubudirire.
Isu muoneri wedu ndokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi. Umuchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese, panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana neemazano. Ndozvatikutaura kuna Munangagwa.
Mutungamiri weMDC Vanessa Njamisa vanoti vanogara vakataura pamusoro pekuti munyika muve nenhaurirano kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Hurumende yeBotswana yoronga kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri munyika iyi zviri pamutero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vose vanofanirwa kutaurirana, kuwirirana, kushanda pamwe chete uye kusavengana kuitira kuti nyika ibudirire. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vati zvakakosha kuti vanhu vabatane nekusavengana kuitira kuti pave nebudiriro yekusvika pazvishuo zvakanaka zvinotarisirwa senyika. VaMunangagwa vati vanhu vakabatana munyika, Zimbabwe inogona kukunda uye kubuda mumatambudziko ayakatarisana nawo.
Nhamo dzatinadzoko zvino, takabatana, tichiwirirana, tichikurukura, tinadzana zvakaita nezvakanaka, tinosvika tese. Parasika tichimumirira, aiwa, wada nhakaye pekumirira, tifambe. Ndinoyeuka tichi vadiki.
VaMunangagwa vati vanhu havafanirwe kuvengana sezvo vari vanhu vamwe chete vemuZimbabwe.
This journey we are traveling is a torturous journey. Inoita mukwidza namatero nekutsvedza, asi tinofanira kusvika kwatinoenda. Tichayambuka Jorodhani toenda kunosvika kwatakatara kuti tisvike. Hapana anotisvitsa ikoko kunze kwedu toga. Saka chii chichidikana? Tochera chikomba, topfira mate. Kuti handisungirwi kuvenga umwe wekwangu muZimbabwe. Let's preach peace, peace, peace. We must preach love, love, love. We must preach unity, unity, unity. Tikagona izvozvo, rwendo rwedu rwereruka kwatiri kuenda.
VaMunangagwa vatiwo muchirongwa chekuzvitonga kwematunhu, makanzuro akapuhwa mari nehurumende nekudaro anofanirwa kupa vagari mvura yakachena pamwe nekutakura marara mudzimba.
Tine imwe ndima inotaura kuti kuve nedevolution, kubvira kumasimba okutonga asangogara kumusoro kweHarare, mamwe taburitse amuve kuno kumakanzuro. Tipe mari kuma urban councils nemari redistrict councils. Takatounza mari takuti dambirao rimwe rishandiswe kuti nzvimbo dzicheme matunhu matinogara.
Meya weguta reChinoyi vebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaDike Mukumbi vati vakapiwa mari inosvika mazana masere zviuru zvemadhora iyo vakatotanga kushandisa kupa vagari mvura yakachena, kuchera zvibhorani pamwe nekutakurwa kwemabhini.
So far takuwa mari nushika 800,000. Endi mari yoyo imwe yacho taka anotenga pombi kuti tuwedzere mvura yatinopomba pazuva. Imwe zvakare takaisa kurongwa wekusustaina nekuita refurbish maballs edu munharaunda. Ndokwatakachanira mari yehurumende iyoyo.
Mumwe mugari wemuchinoi vageshe mhaka vati mashoko avamunangagwa akanaka asi chinoshamisa ndechekuti havasi kuatedzera sezvo vasiri kuda kutaurirana navachamisa.
Vanofanira kuwirirana vachitauriranawo pamadambudziko ari munyika imomo kuti vanhu vanofanira kuwirirana vachidzidzana vachinzwisisana pamaproblems aripo on the ground. Similari iwowo vakuru vachena ndo vanofanira kutori exemplary kumusoro ikoko vachitaurirana vachiwirirana. Tiri pasi katozongopedzisirawo hedu isusu tiri pasi.
Vamunangagwa vati nyaya yekuchenesa nharaunda yakanaka asi vanhu vanofanirwa kutanga kuchenesa mudzimba nemwoyo yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chiguriwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vanogara vakataura pamusoro pekuti munyika muve nenharurano kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kuudza mwana kupedzisira tanzwa kutotaura kudoimba kutopopota kuti dei zvanzwika kutodemonstrator. Makaona mademonstrations edanga achibhanwa asi takutoronga futi mamwe maitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoenda kuti nzwike. Tazvitaura kumainternational platforms, tazvitaura muno munyika, kuti ataura kumachurch, tataura kumagwedza akasiyana siyana kuti nyaya iyi inge ichisama kugadziriswa. Hapana chiri kunyatsobuda. Isu muonero wedu ndewokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi. Muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese. Panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nemazano. Zvikomo zvinopanana mute, zvanza zvinogezana, moto unogokedzanwa, injere moto dzinogokedzanwa, kwete kungoita mbimbi ndogazano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi. Ndo zvati kutaura kuna Munangagwa.
Saka kutaura kuno hapana kana chatichaitwa kuti paedze kuitwa nhaurirano. Hamuna kana nhumwa dzenyu dzamboenda kana kuti ivo vezanupiefa vanombopera vatumira nhumwa? Zvinhu zvese zvakamira here pari zvino?
Aiwa, isusu tiri kutofamba tiri kugadzirisa kuti tinge tine urongwa hwekuti vanhu vange vachiclaima simba ravo ravakaratidza muna 2018. Nekuti vanhu vakavhotaka vavhota vane zvavakavhotera, zvinofanira kuremekedzwa. Izvozvo kana zvisati zvaremekedzwa nyika yedu haiende mberi. Takazvitaura, tichazvitaura zvakare. Tine chishuwo chekuti nyika yedu ifambe chimbi chimbi, asi haigoni kufamba chimbi chimbi munhema, haigoni kufamba chimbi chimbi muchibharo, haigoni kufamba chimbi chimbi mukubatana kumeso. Chinodikwa kubuda pachena nezvakasarudzwa nevanhu tochiti handei mberi. Ndo zvatinofanira kutanga tagadzirisa naMunangagwa nevamwe vanotishanda navo nentoona kuti tingaenda mberi sei. Izvi hazvisi zvinhu zvakakura zvatiri kukumbira, zvinhu zvidiki diki.
Takaonawo nhengo dzeparamende dzichibuda muparamende. Idanho rebato here kana kuti vakangoitawo zvemugwedzi matsuru?
Isuka sekuona kwamakaita ndokuonawo kwandakaita handiko kuparamende. Indiri mutungamiriri webato, asi chandoziva ndechekuti neutungamiriri huriko kuparamende unoita zvinoenderana nemutemo kana kuti murayiro nezvisungo zvemusangano. Tiri bokaka, tiri mhuri. Chese chatinoita tinoita nekusungana kukanya urangano. Chinenge chakashata chakanaka totoronga. Sasi ndinodaira kuti maMP vanenge vachiita zvinhu zvavanenge vachiona zvinovandudza zvido zvevanomirira. Nekuti maMP havangorimo mucheteka sevanhu vakangoti ma vachibva kwavakabva vakatotumwa nevanhu. Saka kuti sevatumwa vanoita zvavanenge vatumwa. Ndinodaira kuti zvavakaita vanenge vambonzwawo muvanhu kuti muri kuti chii. Nekuti nyika yose iri kuti maitirwo ari kuitwa ndokuti vanhu vanongoya kuzongotaurirwa zvinhu. Asi hapana nyaya chairi kugadziriswa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Dare redzimhosva rarasa nhasi mhosva yanga ichipomerwa sachigaro weMDC Muzvare Tabhita Kumalo pamwe nevamwe vavo vatanhatu, richiti vanomwe ava vakaunzwa kudare zviri kunze kwemutemo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vati nashe tashaya vati paspe mtema we Criminal Law Codification and Reform Act pane chikamu chinota ora pachena kuti munanenga asungwa nemhosva seyaipomerwa vanomwe ava anomiswa mberi kwedare chete kana muchichisi wehurumende apa mvumo yekuti nyaya iitongwe. Vatashaya vakomekedza kuti nyaya dzakadai hadzifanirwe kunzwa kudare pasina kutevedzerwa kwemutemo. Vati vanomwe ava vadzorerwe mari yavo yechibatiso vakatiwo kana muchuchisi achida kuzosimudzira nyaya iyi dare rinozodedza vanomwe ava nemasamanisi. Muchuchisi wenyaya iyi amai Memory Matare vatambira zvaturwa nemutongi wedare. Kwetare vanomwe ava va Godfrey Nyoni ava vaive vapachikumbiro chekuti dare rirase nyaya iyi vati zvaturwa mudare zvinoreva kuti vanomwe ava vave nerusununguko rwavo.
Koti yati vasungwa vana honorable Tabita Kumalo nevamwe vaende kumba in other ways havachauyi kuno kukoti havachapiwa madhete kuti uyamiswa kati uyamiswa kati vakuenda kunotora mari yavo yebeiri havachaende kunoripota even kumaporisa nekuti ava vestate vati ivo vakutsvaga mvumo yokuti va prosecute case yacho because vakatanga zvese izvi vesina mvumo yacho. Section 34 yemutemo unobata nezvemhosva izvi unoti ngavatsvake mvumo yacho, so havana mvumo yacho, vakatanga zvese izvi vesina.
Muzvare Kumalo vati zvaturwa nedare zvinobudisa pachena zvavanogara vachitaura sebato reMDC kuti nhengo dzavo dzinogara dzichisungwa nekumiswa mumatare nekuda kwezvinhu zvisina maturo.
Magistrate abuda nemashoko anonakidza. Audza hurumende kuti kusungwa kwedu nekuendesa kumatare hazvisi pamutemo. Saka muvhunzo watoda kuvhunza ndewekuti isusu takasungwa tikagara muchitokisi tikaendeswa kukoti, achasungwa kuti sungira mahara ndiani? And ipapo futi zvakuratidza kuti hurumende yamunangagwa hairespekti mitemo yenyika. Chavanogona chete kushungurudza vana vemuZimbabwe kana vachema nezhara nekutambura kwatikuona panapa.
Muzvare Kumalo nevamwe vatanhatu ava vakasungwa muna Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekunyepa kana kushambadza mashoko anogona kukanganisa kugadzikana kwezvinhu munyika. Mune imwewo nyaya, mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries mudunhu reMateveland vaShepherd Chawira vati panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuvakuru vakuru vehurumende vanoshandisa magetsi vasingabhadhare. Vachitaura neStudio 7 kumapeto emusangano weWater, Sanitation, Hygiene and Energy kana kuti Washen Mubulawayo, vachawira vati kupindira kwehurumende pakutarwa kwemutengo wemagetsi kunoita kuti ave mashoma sezvo achitengeswa nemutengo uri pasi.
Tariff prescribed by the government nezera is not a competitive tariff. By the time you are revising mitemo yavo already barikusa supply power iyo vanenge vakutoita ma losses. Izvezvo zvisaitori ne problem pairi because ma tariffs avanga vacharge ari sub economic. Havakwanisi kucover ma cost avo, saka zvinofanira kuitwa nenguva iri padhuze, haikona nenguva iri kure.
Mukupeta nyaya dzemuguta reBulawayo, kambani ya National Railways of Zimbabwe yaramba mashoko ekuti yakambomisa kufambisa zvitima zvinotakura vanhu nekuda kwekurasikirwa nemari yakawanda pakuita izvi. Mutauriri wekambani yehurumende iyi vanyasha maravanyika vaudza Studio 7 parunare kuti chitima chinofamba pakati peBulawayo neHarare chakangotadza kufamba kwemazuva maviri chete nekuda kwezvaigadziriswa panjanji. Vati zvitima zvavo zvose zvave kufamba semazuva ose. Vanhu vakawanda vave kuona zviri nani kufamba nechitima pane mabhazi sezvo chitima chisingadhure. Mabhazi ari kudaidzira mari iri pakati pemadhora zana nemakumi maviri kusvika pamadhora zana nemakumi matanhatu kubva muBulawayo kuenda kuHarare, asi chitima chichiita madhora makumi maviri nematatu chete parwendo rumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu muBotswana dziri kushorobodza zvikuru danho rehurumende yenyika iyi rekuda kudzosera nechisimba kuZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri paDuki Refugee Camp. Nyanzvi idzi dzinoti kuita izvi kunotyora kodzero dzevapoteri ava. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Fungwa idzi dzino ya mushure mekunge zurumende ze Zimbabwe ne Botswana dzakabatana nesangano ro United Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR dziri mubishire kugadzirira kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri kumusha kwazvo munguva pfupi iri kutevera. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vashokati vaudza Studio 7 kuti urongwa hwekudzosera zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvakapotera muBotswana wapachinano chiri pamusoro.
We have engaged the Zimbabwe government.
Takataura nemakurukuta makuru ehurumende yeZimbabwe uye sangano reUNHCR rakaratidza chido chizere mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kudzokera kumusha.
Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemitemo paUniversity of Botswana Dr. Tachilisa Balule vaudza Studio 7 kuti kudzosera vapoteri kuZimbabwe kuzvidzemera inochengetedza kodzero dzevapoteri.
If you are going to send in
Kana Botswana iri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe kodzero dzevanhu dzisati dzava kuremekedzwa inonga iri kutyora mitemo yenyika dzepasi rose.
Dr. Barule vati Zimbabwe iri kutadza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvayo izvo zviri kupa kuti nyika dzakaita seAmerica dzisabvise zvirango zvakatemerwa kuru vakuru muhurumende nemuzanu PF.
I believe that, you know, if the threat
ndoda kubvumira kuti dai hurumende yeZimbabwe yakamisa kushungurudza vanhu dai nyika dzakatemera vakuru vehurumende nevezanu PF dzoupfumi dzakabvisa zvirango izvi, saka ndinobvuma kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka munyika.
Imwe nyanzvi munyadzi zvokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vashupika igangaudze vanoti Botswana inofanirwa kutanga ita ongororo yekuti mirizhonga yakatizwa nemapoteri yakapera here kana kuti kwete.
Chii chakakonzera kuti Botswana itore marefugees time iyoyo? We go back to the list, we go back to the mandate of Botswana, we go back to the refugees laws that supported Botswana to take vanhu kuZimbabwe. Saka takaestablisha that we'll be able to establish now kuti that problem that was there yakasolvwa kuZimbabwe. Vairohwa vanhu, vairayiwa maactivists, it was say they had to accommodate on that basis.
Mukuru weUNHCR muBotswana vaAdrian Gupta vanoti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2013 vachiti zvizvarwa izvi zvigere muBotswana nokuda kwetsitsi dzehurumende yeBotswana.
No, it is according to the law.
Urongwa huri kuitwa neBotswana hakuzi kutyora mutemo wevapoteri. Rangarira kuti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2013.
Dhuku refugee camp ine vapoteri mazana matanhatu nemakumi mana vanobva kuZimbabwe, asi vazhinji vavo vari vatsigiri veMDC vakatiza mirizhonga yakaitika muna 2008. Iyo yakasiya nhengo dzeMDC dzinosvika mazana maviri dzaurayiwa uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vasisina pekugara mushure mekupisirwa dzimba dzavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo nevatsigiri vezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Studio 7 yakaita hurukuro yekupedzisira nezuro manheru muHarare paurongwa hwayo yakabatana nemedia center wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamamiriro akaita zvinhu munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wasachigaro MDC inotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa vaJob Scholar, vakati Zimbabwe yakatarisa nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, hupfumi nenyaya dzesarudzo, uye zvinoda kuti vanhu, masangano ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu, vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. Vasikala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Steven Maimbire vakati havaoni sekuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda nekuti ndivo vave kutonga.
Musi waSeptember wapfuura uno, vamunangagwa vakatara zuva iroro kuti kuitwe maby-elections. Munhu uya ari illegitimate. Takaona marallies aakuitwa. Kuita maelections iwayo adaidzwa nemunhu ari illegitimate. Tibatsirei ipapo. Tibatsirei ipapo, asi dialogue yakanaka. But I think language which is legitimate there but dzimwa. Then we go forward. Nechi ine dialogue.
Asi vasikala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo wokunzi chinonzi legitimacy chii. Vamaambire, legitimacy inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakazvipapa. Nyaya iripoto yokuti vamaambire dai manga matiudza kuti no, vana vasikala nemi vana vachamisa zvamuri kuera kuzvitaura izvi. Presidenti varipo vakahwinha namavhotsi akati kana nezeki, and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti munangagwa wakawinda namavhotsi mangani. All the elections from 1980 even amugabe airiga nyange naye akarana egaya, we have got figures. Can you tell us the figure yakahwinda nayo vamunangagwa iyo?
Mutungamiriri weLead Amailinda Masarira kaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwo tichienda kumberi kungava kukanzuru kana kupariamendi vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzarisa mararamiro evanhu, nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite, kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvogona kuzvimiririra vachirwira kodzero dzavo, vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano uyu kana musangano uyu, ngatimbotangei tagadzirisa nyika yedu, ndopatikufanwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji, asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vavekurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 neMedia Center mushure memisangano yakaitwa kuChinoi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, nhasi tangatiri kutarisa nyaya yekuti vana chiremba vakuru musangano reSenior Hospital Doctors Association vatangawo kuramwa mabasa vachibatana navana chiremba vadiki vari musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, izvo zvasiya varwere vakawanda vari parumana nzombe.
Vana mukoma tinashe chidoko vari ku Beijing ku China. Tete chinhu chinobata-bata kana mukada kuzvitarisisa. Chekutanga ndofunga munona maleaders edu aya. Iye zvino kuno kuChina ndoko kuna vachiwenga ndoko vari kurapwa. Izvino zvishoresa zvikuru kunzwa kuti mukuru wenyika anonorapwa kunze kwenyika, asi munyika make maanogara macho riri dambudziko. Hurumende yedu iyi iri kukoniwa kubata ma sectors anopa upenyu.
Murikutaura na Soko Cape Town. Izvinezvo ma doctors vakwanisa mwedzi vari pa strike, but avakunzwikwa zvichemo zvavo. Ofita achifanango achinzwikwa zvichemo zvavo nehurumende. Saka isu tiri kuti hurumende yedu ka iri kukuvadza isusu vanhu. Haisi kukuvadza iyo pachavo kusaid kwavo varingi zvakavanakira. Asi isusu vanhu tiri kukuvara izvozvi zvivanhu vari kufa muzvipatara vanhu havasi kurapwa. Asi hapana action iri kuitwa. Takamirira kuti tione nekuti tinoona mune dzimwe nyika kana madoctors kana vanhu vari vanenge vachabata upenyu hwevanhu. Vakangoda kuti vastrike one day mangwana vanokuma kugadzirisirwa zvinhu zvavo zvatonaka. Kosei Zimbabwe isiri kukwanisa kuti gadzirisirwewo zvinhu zvedu kuti zvinake. Tatambudzika.
Tabereti kuZimbabwe. Madoctor ari kutora makatsika madziro zvechokwadi vasitomborapa zvechokwadi vakutongotanga tapuwa mari dzedu toti vanhu vazhinji vari kuchema. Panambotiwo ndimbofamba hanguwo tose zvendogara padhuze nepapari renyato ndango tichingofamba kutonawo mwana wangu kutochema kuti inini ndichazosvikawo kupi mwana wangu achinzi haasi kurapwa. Svikawo madoctor achapuwa mari vaitochema mwana wakakuvara but ingoti madoctor atisatina zvekuita motongodzokera henyu. Ende unotongonzwa tsitsi kana uchibuda pachipatara so wachifamba ende zvakaoma zvinorwadza. Hade hawo hurumende yangonzwa tsitsi yatongowedzerawo mari kuzi upenyu hwevanhu wapa nguva yakaoma. Hapana munhu angakwanisa kuenda South Africa kana kuSingapore kana kuChina unorapa. Mari hapana.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Caps United inoti haisi kubata mushowani stars neruoko rwakapfawa apo zvikwata zviviri izvi zvichakweshana nemusi wesvondo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Makepekepe ari kutya kuti kudherera mushowani stars kunokwanisa kwasiya anaiwa maroto awo ekutora mukombe wecastle lager premier soccer league uyezve nekuwana mukana wekumirira nyika mumakwikwi e2020 Cup Champions League apo ari kusangana nemushowani yacho muTrojan Stadium nesvondo. Magreen Machine anoziva njodzi inokwanisa kuitika zvekuti haasi kutarisira pasi chikwata ichi icho chiri muhondo yekurwira kuramba chiri muPremier Soccer League. Mumwe muteveri wemakepekepe vaDouglas nyika dzino vanoti havasi kutarisira mushowani stars pasi sezvo chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Mushowani inogona kuti vhiringidzira game iri hatisi kuiterera asi isu takagadzirira kuti tihwine mutambo.
Caps United inofarira kukunda kuti irambe iri pamusoro petafura. Kukundwa kwayo kunopa mukana Chicken Inn kana FC Platinum yekuenda pamusoro pegungano iri. ZPC Kariba iyo iri kusangana neFC Platinum kuNyamunga Stadium mangwana ndiyo iri pachinhano chechina. Chicken Inn iri pamusha nechapungu mangwana zvekare. Dynamos iri pamusha Murufaro Stadium nesondo neBlue Chiefs iyo iri kurwisa zvakasimba kuti ibve pazvikwata zvakatarisana nekubuda muPremier Soccer League. Asi mumwe mutsigiri weDynamos vanena nyakudzuka vanoti vari kushandisa kuve kwavo pamusha kukunda mumutambo uyu nekutora mapoints ese matatu.
Dynamos is going to win nesvondo because iri pa home advantage plus team yakasimba mazuva tinowina zvakanyanya because hatina madraw hatina malose.
Dynamos yasimuka zvikuru zvekuti yave pachinhano chechinomwe nemapoints makumi matatu nemana. Murairidzi wayo Tondera Indiraya anoti chinangwa chavo ndechekuramba vachikwira kusvikira vasvika pakurwira kutora mukombe wakakosha uyu.
Tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Vatsigiri vaHighlanders vari kutarisira mamwe mashiripiti kubva kumurairidzi wavo mutsva Henrik Peter De Jong apo vari kushanya muHarare kuzosangana neHerentals. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Yada vs Ngezi Platinum Stars. Nesondo Terwan vs Maniga Diamonds. Wange vs Black Rhinos. Triangle versus Harare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 4 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuka encema zibuye edrobheni loku improve treating capacity yethu eCriterion Waterworks.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili namhlanje kobulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthwe sebengasihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhoti mhlakazi bani kabasa report emapoliseni sokumele basihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululeki.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo MDC uNkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamasikandi likobulawayo elihamba ngegama lokuthi ojonge okuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi owe Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili lamhlanje. Lomhlangano owenzelwe kobulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labe council ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga leAfrican Development Bank.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuka encema zibuye edrobheni loku improve treating capacity yethu eCriterion Waterworks lokukhangela ispillage yamasewerage.
Obambele umeya wakobulawayo uNkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni ubulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zitshengisele ukuthi ziyamthanda ubulawayo, sithi siza improve lapho ufuna ukuthi si improve khona.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo iconsultation yezakhamizi ukuthi labo befake input yabo. Actually they should take charge of their own destiny.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukuthi sizwisisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakobulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka Sombukiso weWashington 2019
njengabantu betrade fair sihambahambile sikhanyela imbukiso ekade imihle abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor iCity of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga leInfrastructure Development Bank of Zimbabwe ugatsha lwezokulima abenhlanganiso eUnited Nations Development Programs le African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lozulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba kaMantshi kobulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo. Lamanye amalunga lelibandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekuchuchiseni loludaba. UNkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kaNcwabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa uMantshi uMnumzana Tinashe Tashaya ulahlelela icala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umchuchisi waletha loludaba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthenxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngaloludaba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe zindaba yethu uTaura Ishaba uxoxele ngcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe uMnumzana Godfrey Nyoni.
Honorable Thabita Khumalo labanye bakhe kuthwe sebengazihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene court mhlakazi bani kabasa report emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya sengabantu asebekhululeki. Uma idale lifuna ukuthi babuye court bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obachuchisi bathe sebecele imvumo yokuthi bachushise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mfumo naleyana. Manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwa vele beqaliselane bengala mvumo yangkona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulomthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu. Inkosi besithi lapha lati sesilohlupho sinikana isikhathi sidinga imvumo yangkona.
Lo uMnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe. Ubexoxa lentathela izindaba yeStudio 7 uTaura Ishaba ekobulawayo. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. UMnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni weNational Cleanup Campaign. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uzulu ukuba yamukele lo mkhankaso weNational Cleanup osungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo secholera letyphoid kanye nokuqhuqho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esindwendle isiphathela okunenge, isiphathela imikhuhlane eminenge.
UMohati uthi kuyadingeka ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazisahambelani lenani labantu asebehlala kule ndawo.
I-population isekhulile, so i-sewer system le-water reticulation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yakayimbakhuthaza singale ku-briefing ukuthi bona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer reticulation system le water reticulation system ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu libuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka be zama ukuphandela abantwana lapha nalapha.
Izisebenzi zengathi ezijeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo mohato ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa ozwayo lamhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapha abahlabeleli bomculo okholo abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emgothini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngesonto. Umhlabeleli odumileyo kweSouth Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulomkhosi oqoqwa mnyaka yonke inzalo yeGwanda engusomabhizimusi eGoli umnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi, odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathela izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labodokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi sigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abalutholayo kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ebona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kuyabe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi ilizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone update ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela ayayenza sibini, ngaba sizamela okungcono ngoba ukuthi ufike uthole udokotela engekho kulabo nesi bodwa uzudingiswele ukuthi uyenzeni wena u-due for i-operation. Hayi, kunzima sibini. Ngakho uhulumende angenela ebangezelele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo kunye ukuthi kube ngani kuyatshintsha ngoba hayi sesingapheli ukufa sibe.
Unkosikazi Tendai Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuZulu wonke, ikakhulu mina kimi kinje ngiphatheke kubi ngoba nte ngiye esibhedlela uthotha kuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa ngathesa imali yothi ale singithi nzihamba ngiyezithengela lokho kudla okunyokufunakala nje bakuthiwa khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle, ngizakudlala ndihambe sendithethe imali yonke ngihamba ngayantshintsha i-forex ngapha kangiyiholi le forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngo-Life Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabe Studio 7 bemanyene labe Media Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo leMDC, uMnumzana Job Skhala, uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusoze lwafa lwaphela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinge indlela zokuqeda inkinga yelizwe elibhekane laso. Omunye wabatsha abakade bekhona embuthaneni wayizolo, uMnumzana Leopold Mnende, uthi okwenzakalayo ukuthi uMongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla aphikisayo eshiya phandle ibandla leMDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe-opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions. Mbona ingani ukuthi lizwe leli liye phambili? I-MTC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo lolu olwe-legitimacy akula mntu olulalelayo. Yena uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF laye sokufuze evume ukuthi MTC ayibuyi kudialogue yayo. So kungangcono ebuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono. Sebebonana ngo-2023 i-dialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthanweni wayizolo umbiko wethulwe nguMnangagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili, lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard. Okusekelwe nguMahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyazazi inhlupho ezibhekanele uZulu njalo usemizameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolisi ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa uMnumzana Thomas Shoko, omunye wabakade bekulumbuthano, uthe inhlupho eziselizweni azilani lezombusazwe kodwa zimangelwa inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Iningi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehoteleni eMonomotapa Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisisa inkinga yeleZimbabwe elibhekane lazo. Abebandla liphisa ele-MDC bekhangele phambili, hatshi ukube belokhu bekhala ngokuqilwa kukhetho lwanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson
Bebe.
Owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe, uMnumzana Phelekezela Mphoko, walile ukupha umthethwandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama-title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lendlu. Umphoko ubecele umthethwandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport ukuze aye kwele-South Africa. Kodwa umtshutshisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo aletheswayo. Kodwa uMnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele lepasipoti leyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha likaMnumzana Mphoko, uMnumzana Zibusiso Ncube.
Ipasipoti ivelanti ngeyabo, bengazigcinela. I-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo, kodwa ama-title deeds akhe hayi cha, ngeke bathinte, ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela uMphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akafisi baba uMphoko ubana labantu bebe le access to ama title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe passport akula ndaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda ukuthi senze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lo muntu ocabangela ukuthi baba uMphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba uMphoko ukhona aphelizweni 3 months lokhe reporter le mapholiseni 3 months indaba lokhe yangenayo lokhe ule form 242 la docket asikaphiwa le trial date ngitsho namhlanje asiphiwa nga trial date ola maphepha esiwaphiweyo thina si ready for i-trial anytime angasina maphepha siyangena senze i-trial.
Lo mnumzana Zibusiso Ncube igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko uxoxa le ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. I-commission yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission izak ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela iReserve Bank of Zimbabwe leZimbabwe Revenue Authority Zimra ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelwano ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokhu kwenzakala izak isithi isithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe yizak.
Ye, khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani. Balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe. Ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption ize fihle i-corruption yalabo igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra ifile imali iZimra every month every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zina lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo izak isithi isithole imali edlula i-100 million.
Layo izak kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona izak nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni. Bakhona abantu abaziwayo abakumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza-cweza, lokho bebacweza-cweza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela izakhe ingasifakelanga sibili ilezi nsuku eZimbabwe zithi ngama-V11 egcekeni. Ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokho sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokho sikuthethe kuzibani sokwenze so. Mhlawumbe imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization. You would be shocked with it. We are talking of billions of dollars anyamalala through corruption in Zimbabwe. So in a layer but by recovery, it is spoon. In Malines Tava Umeruti Nga Sebastila and Ion Jengazak. Movie corruption in Zimbabwe was in any peasant who are coolly to side. So about Spagelama Village and Atai, Nancy. Iphumekuban usenzwe so nansi iphumekuban usenzwe so ngoba lokho kwaye kukhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi balamazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.
Lo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo sithi linqobe ele Talent Vision nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alwisa ukungena esigabeni saphezulu ese-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana bebulawayo sithi bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayedlala kwisigaba seCasilaka Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla ngoba impumela yomdlalo wanamhla ibachiye bechiwa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane leTalent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo sithi ngumelikhaya moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leTalent Vision lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo sithi lihlezi endaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu leTalent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu kuthe leBulawayo City selidlale engamashumi amabili lambili kodwa umqeqeqi weBulawayo City uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwana yakubabeki yesimeni esingcono kuleqembu leTalent Vision.
Yeah, impumela le ithi ukuthi is game on kodwa wona bavele baphambili ngoba le game inendi le asikayidlali sithi singakayidlali njalo bayalida la nge goal difference so okwakathesi siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile.
Iqembu leTalent Vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Banda etshengise ikhasi yelombala obomvu ngihlandla lakuqala lomdlalo loba kunjalo umqeqeqi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Mazulu uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo yokuba yikho benqotshiwe njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Ayikho kwenza ukuthi irace ibe mnandi, siyakujabulela khona lokhu ukuthi uyabe wine kungasikuthi kulula kodwa ekuyine nzima okuyinto kwankhona. Asingeke sikhale ngosokwenzakele.
Emdlalweni olandelwe yilo weBulawayo City leTalent Vision, iqembu leBhoso 90 linqobe leBinga Pirates nge-3-1 njalo bahlehlele iqembu leBhoso nguDalubuhle Dlodlo yena ohlohle kabili kanye loDominic Jaricha. Kweminye imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leIndlovu yanyathela lizadlala leLemos Rovers ngaseKhumalo Barracks ngehola letshumi lambili emini, kuthi iqembu leToronto lizanqikelana leleArnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Yabo ke kuhlelo Waza Friday namhlanje weZra Chisa Spanda weStudio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kamasikandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi oJongokuhle lona elimelwe nguVekithemba Ndlovu.
Umdumo wabo masigandi udume kakhulu kwele mzansi Afrika. Abafana bakwethu zethu nqala bo bathi ngeke basalele kulumculo. Bekthemba Ndlovu udabuka esilobela ehamba leqembu labo Jongokuhle.
Ojongokuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016. Amajaha amathathu agoqela mina lo okhuluma wabekuthemba Ndlovu loBhamuza omdumisi Nkala kanye loThiyambusho busahlangana nje amadoda lalawe amabili lawa edlala nje iziginci ezincane omunye lo vele wayesevele egoli umdumisi Nkala sahlangana nje loThiyambusho ko sabumba leli qembu sihlangene lami nje ngisafunda nje ukudlala ibhesi kamasikandi.
Ezomculo bona basiqale bebancane becula isicathamiya abanye bayithi himbube.
Sonke sosahlangana vele kuyichathamiya zodwa. So uMasikandi yena vele wayengaphathi kwami kakhulu. Ngingazi abanye laba kodwa labo sathi sihlangana nje into leyahle yahlangana vele kwaba into eyi-1 kwaba isitini lodaka. Wonke umuntu yokuthwabitha lokhu. Sithi masibambisana sithi sizwe into yankhona iyavuma. Sithi siyathi sizwe into yankhona iyavuma. Kwavele kwasingena nje ngaphakathi sajayela ukwenza lokhu.
OJongokuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka-2017 baliphakulela uZulu ngo-2018 lonake liyachisa bakwethu.
I-album leli lilengoma ezingu-8 ele title ye album ethi Amahlolanyama cause leli album salenza laba ngaphansi kwe team yezwe lonke iHighlander ey team esasazi ubana ithandwa ngabantu bonke njengoba siphuze ukuqala sesibona sasibona singemva kwesikhathi sasithi ungcono madoda sidlalele le team yethu yezwe esithanda kangaka.
Isikhathi silomona sesidliwe ngumangoye. Uthini ke kubalaleli ungakuhambi mfana kaNdlovu?
Sicela ngani ngasichaza ngalokho elilakho. Lathi sithuthukise indawo yakithi leyi. indawo yakithi umthwakazi sibambe lunye sincedisane umculo wethu abakobulawayo uyawuthola iart gallery thina yasithola kufacebook umuntu ojonge ukuze sithola kufacebook siyabonga balaleli
ojonge kuhle baliphekela umculo kamasikandi bekobulawayo umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku yibe besilabo kuhlelo hoza hoza friday libe nempelasonto emnandi igama lami ngu-ezra chisas bani
Siyabonga Ezra olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.